mapurisa eZimbabwe zvetarati vanochengetedzera nyika vauya patinotengeserawo pakona paKwame naAngwa paQVFarmacy vachimba vasvika vakada kubata umwe wedu atanga tinaye takagara naye anga akatogara pasi akabata matrouse ake nehembe dzake dzaanotengesa saka paaramba kubatwa zvikanzi ramba wakagara pa zvikanzi aiwa iyo sikanzuruka munhu atoita izvozvo mupurisa shefu anotochengetedzwa auya ne 4x4 renja yakatopiwa kubasa ndoyo yaauya nayo tatanga tichiti aiwa kaka basa ramuri kuita rika izvi rinoitwa nekanzuru kwete nemapurisa ezimbabwe tinoziva muchitichengetedza kwete kutitandanisa muti zvikanzi aiwa tiende kwamakapiwa nekanzu tikati munogoti tiendai makamboya ikoko mukatenga takatoenda ko tikaita svondo hakuna akamboya akatenga ndosaka takadzoka muno mukati meguta nondo muna vanhu vakuita sei ndo muna vanhu vari kutenga ndopatangira hondo ipapo
saka vazokwanisa here kuenda nemumwe wenyu
ava anokwanisa kuenda asi akwanisa kuenda nacho matrouse ake matrouse vatakura
mangani
amanhu ari 27 avatakura 27 matrouse nebhutsu mapeya eside one anenge 15 avaenda nawo
kosei vangonanga munhu 1 ma muchitengesa makawanda
anga asiri 1 asi 1 patapera kubuda mukati mao munhu wasara wakakomba i 1 vatotsemura girazi repaQVFarmacy pacho pachiri pakatovhurika nanhasi panotokwana kana vanhu siri kupinda vachifamba nekuti vazotanga kudonzana nemuvhenda uye mupurisa nemuvhenda vese vakavira mugirazi chefe mumapurisa asi atozobudisa futa akatidza 2 mashots ipapo azatiyaziva kuti mutemo wemuzimbabwe kuti munhu akangokanganisa ari munhuwo zvake utoburitsirwa kuti urizwa tiyazive ndo wamutemo wacho wenyika taakutotyaka kana kutofanira kuti munhu wasefu kana uchingoti iwe ndiwe sefu totatira kutoteerera ndi unochengetedza nyika ndiwe waubudisira kuti mazendo autoridza mudenga aridza 2 mashots mudenga
saka pane vasungwa here pachiitiko ichocho
havana vakwanisa kusunga asi mushure mechiitiko icho vane vamwe 2 vavazozviurisa apa sati aziva tovari papi nanhasi bcause atoridza kuti 2 mashots nemwe mpisa anga ari musizi ndekunga anga anongedzerwa kuzibatai uwere saka chitotsvaga tari papi nekuti kumba ari kunzi asati asvika
mhirizhonga iyi tingati yatanga kubvira nguvai kusvika nguvai
mhirizhonga iyi inenge yaitika zvekuma kana tingatanga sekuma 12 vani paitika mhirizhonga iyi inonga paita zve1 hour asi a1 hour ichingonopera kazoita chingwa chotanga tikangogaragara wouya vakangogaragara wouya ipapo vatobva panonga zve 20 minutes vabva kusvika nazo